mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 kugumbi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi zvondo rino mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100% mutungamiri wesouth africa Cyril Ramaphosa vazivisa kuti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court. Sangano reMedia Institute of Southern Africa rinoti rinoshushikana zvikuru kuti vatori venhau vasingashandiri hurumende vanorambidzwa kutora nhau dzakanangana naMai Auxilia Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitengo yezvunhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva inonzi iri kukwira zvakanyanya kutanga svondo rino mimwe yacho ichikwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100% mune zvimwe zvitoro kunonzi vari kuchinja mitengo yanga iri mumadhora emunyika vachiisa mumadhora ekuamerica senzira yekutiza kudonha kunonzi kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuamerica pamusika mutema dhora rimwe chete rekuamerica rinonzi rave kutengwa nemadhora ari pakati pechiuru nemazana masere nezviuru zviviri pamusika webhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe dhora rekuamerica rinonzi nezuro rakatengeswa nemadhora chiuru nemakumi maviri nerimwe kana kuti $1 to 1021 Zimbabwean dollars. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekushaikwa kwenhaurirano dzetripartite negotiating forum pakati pehurumende vashandi nevashandirwi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aizi nyaya itsva inyaya yamakaona gore rapera ichisumuka nemusindo chose zvanga zvichikonzerwa nenyaya yokuti mari iri kutenderera munyika yanga yatsumukei nemhando yepamusoro nokuda kwekuti vanhu vanga vachibhadharwa migwagwa vanga vachigadzira madhemu enyika vanga vachibhadharwa mari yavo yakawanda chose nemazimbabwe dhora saka kana vachinge vabhadharwa mari iyoyo nemazimbabwe dollars vanenge vave kumhanya chaizvo nechimbichimbi nokukurumidza kuti vaichinje iite mari kwayo iite mari inogona kuchengetedza uremu saka ndo dambudziko ratinaro harizi itsva inyaya yatakambotaura kana kutripartite negotiating forum asi sekuziva kwamunoita zvinhu zvemuzimbabwe zvinongoramba zvichingodzokorora hazvipwi zvichipera
asi dambudziko iringagadziriswa sei vakanyenzere mitengo iri tichiona kuti kazhinji panokwidzwa mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende mitengo yezvinhu inenge inobva yangodawo kutokwirawo zvakare
nyaya iyi haifani kunge ichinetsa nokuti takabva kare tichingotaura zvimwe chete izvo zvekuti mazano marayiranwa rume rimwe hari kukombi churu chara chimwe hachitswanyinda zvinoda kuti tiise misoro yedu pamwe chete sekuziva kwenyu tine musangano wetripartite negotiating forum unounza hurumende vashandi nevashandirwi kuti vataurirane kuti zvinhu zvingafambiswe sei dambudziko ratinaro nderokuti zvinhu zvatinge tatara tabvumirana hazvisi nyatsomhanywa nazvo zviri kuita kuti dambudziko atangoramba tiinawo aranga angoriko achingodzoka zvakare achingodzoka saka tiri kuona kuti hatisi nyatsoita nemwoyo wese wekuti tiria kuti tigadzirise nyika yedu ifambe iwewo nyika inodyidzana nedzimwe nyika inofambidzana nedzimwe nyika inoitawo zvinhu zvayo zvakarongeka zvinhu zvokuti makamira nhati zvinenge zvichitoziva kuti svondo rinouya zvinhu zvinenge zvakadai kana kuti mwedzi inouya zvinhu zvinenge zvakadai zvino zvemuzimbabwe ndezvokuti chamukai nyama chawasangana nacho musi iwoyo ugoni kutaura kuti mangwana ramangwana rinenge rakamira sei zvinongogadzirwa chete nokugarisana pasi mobvumirana motaurirana mabvumirana moita zvamunenge mataurirana kuti zviitwe
asi chii chiri kutadzisa musangano iwoyo wetripartite negotiating forum
takagara tichingozvitaura kuti zvishande zvinoda kuti hurumende vairwi vange vari pamwe chete dambudziko ratinaro nderekuti umwe anenge ari apa umwe ari uko umwe ari uko zvoita dambudziko rokuti panenge pasina hukama hwakanaka fanana nemudzimai nemurume mumba kana musingataudzani mumba menyu kana musina kurovedzera kutaurirana kana pakaitika chinhu kutaurirana unongoona kuti inongogara indori mhirijonga saka ndo dambudziko ratinaro muzimbabwe kunyanya rokuti ukama hukasagadziriswa hwehurumende nevashandi hwehurumende nevashandirwi hazvifambi zvakanaka zvinhu zvedu
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze veLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court iro rinotonga vanhu vanotyora kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rabvumirana kuti South Africa ibude musangano iri vachiti vanhu vekuAfrica nevatungamiri vavo ndivo chete vanotongwa nedare iri vekune dzimwe nyika vachiregerwa. Gweta rinovira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti izvi zvichadzorera kumashure kuchengetedzwa nekurwira kodzero dzevanhu kwese kwese.
Decision ye South Africa yekuda kupula out mu International Criminal Court inonzi ICC decision yagara ichitaurika munyika dzakawanda dziri musadik neAfrican Union. Decision inodzosera kumasure yatingati progress yakaitwa pakuda kubata nyaya dzekuchikoro kwekodzero pasi rese. But zviri kutaurawo nyika dziri muAfrica ndezvekuti kubva ICC itange kutonga kana kuti vatungamiri venyika vanyanyo kutongwa zvakanyanyo kuwanda ende zvisiri fair mumaonero vatungamiri venyika vatungamiri vemuAfrica. Tinoona kuti vatungamiri muAfrica vari kunzi ndivo kunyanyanya vari kutongwa neICC ende vachipwa mutongo yakati simbirirei.
Vamasiye, zvikonzero zvokuda kubuda musangano iri zviri kupiwa neSouth Africa ndezvipi?
Zviri kutaurwawo neSouth Africa ndezvekuti kusvika pataurwa nyaya dzekuti kutongwa kwenyaya idzi kuonekwe kuchiva fair ivo vari kumbobuda muICC. Tinoona zvekare kuti America chai chayo haistori kana signatory ICC but itozva kuti kune hondo dzakawanda dzaitwa neAmerica ende tinoona zvekare kuti pane dzimwe hondo dzinoitwa kana kudzimwe nyika dziri kuma western countries dzinova idzo dzinoonekwa sekuti dzinotyora kodzero dzevanhu but hapaonekwo vatungamiri venyika idzodzo vachienda pamberi peICC. But tinoziva hedu kuti muAfrica macho mune nyaya dzekodzero dzakawanda dzinotyorwa and tinoziva kuti kuchityorwa kunyanya kwekodzero ikokoko tinoona kuti ivo ndo vanozowanzo kuenda pamberi peICC iyoyo inova court inoongorora kuchikoro kwekodzero ichitonga vaimbo vevatungamiri venyika.
Izvi zviri kuda kuitwa neSouth Africa zvinobetsera Zimbabwe kana dzimwe nyika dzemunharaunda iyi here uye sei?
Tichitarisawo kuti decision yacho yeSouth Africa kuti ingave ichibatsira chii murijini kana kunyanyanya muZimbabwe ndona senge tichitarisa nyaya dzeku uwisa kodzero. Sizwa nataura EDC hini inodzosera zunu kumasure because the progress ya itwa panyaya yokuti pa observe nekurespectwa kodzero pasirese nangoma Africa bati pakashaika chinoita senge chinoita kuti patunga mire venyika vachike kuchikora kodzero mnyika mao se international court yoi tunona kuti kodzero zichaita zichikorwa zisina sarugano ni kuti vanoziva kuti nangu wakachikora kodzero mnyika zao hapana na chinoitika. Endi tunozwa imo musadiki, tichitasa musadiki macho imo mumu. Tunozwa hoti sadiki yaka paza ya inganzi sadiki tribunal. Imo ya embo itaichumbo unguro futi nya zimweze kodzero. Zaitika munyika zakasiyana siyana musadiki munomu. Tunaota titorina court ya kadaro muno msadiki. Zasiyana ni mama court alikuna West Africa ni East Africa. Saka zunu zuno zosera nyayadze kuu respect wa kodzero kumasure. Pakuti imo msadiki cha imo apachina atingati ma mechanisms. Kana kuti ma institutions anoita monitor. Uo kana kuti kufosa kurespecta ma rights evanu mu region.
Sekuona kwenyu vamasie munofunga kuti South Africa iri kuda kuita zvakanaka here apa?
Izvaito ne South Africa zvingava zvakanaka kwavari vachiita soo maonero avo ekuti vanhu vasi kutreatwa zviri fair but tichitasa iri progress yaitwa mumanyaya dzekodzero dzevanhu tona senge izvi zvinodzosera zvinhu zvese kumasure ende zvinoitisa vaya vanoda kuchikora kodzero dzevanhu kuti varambe vachichikora kodzero dzevanhu kana kuti vatowedzera kuchikora kodzero dzevanhu nekuti hapana mechanism inenge ichikwanisa kuti ivabate ichizovatonga kana vabva pazvigaro.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano Remedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, rinoti rinoshishikana nekurambidzwa kutora nhau kunoitwa vatori venhau nemudzimai wemutungamiri wenyika vaAuxilia Mnangagwa zvichitevera kurambidzwa kwevatori venhau vasiri vemasangano nemakambani ehurumende nemusi wemuvhuro kugungani kwaiva naamai Mnangagwa. MISA Zimbabwe inoti mukupera kwesvondo rapera vamunangagwa vaive kumusha mumusha weEpworth asi vatori venhau vasiri vehurumende vakambomiswa kuita basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano reMISA Zimbabwe vatavani mwoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxilia Mnangagwa vanonzi vakarambidza vatapi venhau vanobva kumitunhu kana kuti mizinda yakazvimirira yoga kana kuti private media kuti inge ichiva taura navo kana kutora mashoko avanga vachifamba vachitaura pavange vachiita basa ravo vachiongorora muzinda wevakambonge vachirwa nezvekubvisa udzvanyiriri munyika dzemuAfrica Museum of Africa Liberation in Harare. Vachidaro vanoti vanofamba navo vakati vanongobvumidzwa chete kuti vanga vachitora hurukuro dzavo nebasa ravanga vachiita ipapo vanobva kustate media kana kuti kune zvinoshanda nekushambadza mashoko zvakabatwa nehurumende.
Iwo mutemo unenge uchiti kudini maringe nekutorwa kwenhau panenge pachitika zvitiko zvinobata nyika saizvozvi izvi kudai?
Isu seMISA tagara tichitaura kuti kutapwa kwenhau kunopiwa nekuchengetedzwa nebumbiro remutemo wenyika kubva muchiga cheSection 61 yebumbiro redu remutemo rinoti kutapwa kwenhau kwakasununguka munyika yeZimbabwe zvisina anovhiringidza. Naizvozvo todzokorora zvakare kuti kana pachiitwa basa rine zvekuita nezvevanhu kana kuti nevanogara vakasumukira mumatunhu edu vatinoti vanhu vepublic interest, vanhu ivavo vanoshambadzirwa kuti vange vachishanda zvakasununguka nevatapi venhau nekuti izvi zvinotaurwa nebumbiro remutemo kwete nemisa. asine bombiro remutemo wenyika. Naizvozvo tinokurudzira zvikurusa kuti mapublic figures vasatsoropodze kana kutarisa vanyori venhau kana vatapi venhau. Mutapi wenhau wose anochengetedzwa nebumbiro.
Vamoyo, gwaro renyu raabatawo nhau dzechikwata chinoshanda nesangano reBus Stop TV. Tinonzwa kuti kuEpworth kune zvimwe zvakaitikawo zvakare ikoko zvinovhiringa vatori venhau.
Vakomana nevasikana vanoshanda kuBus Stop TV news vakange vakasanganawo nezvimhingampinyi pavakaenda kuEpworth. Paiva kuchipiwa matsamba edzimba nemutungamiri wenyika. Vanenge vasiri vakati mbunyikidzwei vakazokwanisa havo kupfuurira basa mberi nebasa ravo.
Avo vange vari mukuru wesangano remisa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tunze divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mashoko atiri kutambira anoti sangano bato reAfrican National Congress razivisa kuti South Africa haisi kuzobuda musangano reInternational Criminal Court sekutaurwa kwazvakaitwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa. Vanoti vachawedzera mamwe manzwi pamusoro penyaya iyi. MuNewsday, dzimwe nyengo dzeparamende dzeUnited Kingdom dziri kukurudzira hurumende yavo kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa varambidzwe kuenda kunhemberero yekugadzwa kwashe Charles III pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. King Charles III vachagadzwa umambo svondo rinouya musi wa6 Chivabvu. MuNewZimbabwe.com, mudzimai womumiriri wezengeza West muparamende amai Ellen Sikala vakachema pavakanga vachitaura pamusoro pekunetseka kuri kuita mhuri yavo kubva zvavharirwa vaJob Sikala mwedzi gumi yapfuura. Amai Sikala vakati kusavapo kwavasikala kwava kuremera mhuri yavo yose. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani akanaka paStudio 7, mangwanani akanaka. Nyika yedu iri pakaoma, nyika yedu iri pakaoma nezano. Ndoda kutaura pamusoro pakembo mwati. Unoti masabhuku mwana umwe uchamira nevanhu vake vacho. Zvizova zvokungotamba kwezvo. Munhu ane kodzero yekuvhotera paanoda. Munhu ane kodzero yekuvhotera paanoda. Ndoda kutaura chokwadi. Ini sabhuku akamira kana kuti akandiudzira pekuvhotera pati yekuti ndivhotere pakati ndomurova. Ndomurova sabhuku, andidi kutaura nemi. Ndinorovera kure sabhuku kana kandiudza zvisina basa. Munovhotera paanoda ikodzero yake, zviri mubumbiro remutemo izvozvo. Hakuna sabhuku anondiudza zvokuita kana iri nyaya yemavhoti. Ndorova sabhuku.
PaStudio 7 apo mwakadi zvenyuwana mukoma Jonga natanoka wandi. Ndinokwazisai muzita ramambo Jesu ndichiti makadini zvenyu nevamwe vatisingazivi. Neni ndodambotaura zvangu panhau dzemuZimbabwe mu dzirikungoramba vanhu vachingotirangoti vachamisa ngavapinde muofisi vachamisa 2023. Izvi zvongo zviroto izvi, zviroto chaiko chaiko zvizvo zviri kuitiwa izvozvo. Chamisa hafi akatonga Zimbabwe rozi nyika haimbofi yakatongwa nechimwari mwari zviri kuitwa navachamisa zviya zviya. Zviri kuitwa muSudan chaizvo chaizvo izvozviya ndo zvofanira kutoitwa muZimbabwe chaiko chaiko kuti apinde chamisa wacho iwoyo. Rozi ipapapa chuenga ruda kudotongavo, muhadha ruda kudotongavo, kozoti vamwe futi varimo muchiute imomo varoda kudotongavo. Saka ozonzadzi chamisa ndopachatonga. Zvivi zvakaitika zviroto chaizvo izvozvo, zviroto chaizvo. Chamisa ngaakutombokanda kura zvebhaibhiri chaivo chaongotoziva kuti hanzi Mwari anobetsera. Mwarivari kude ndezoishwa mwarivari kumwarano betira pate muzimpao kwa mutombo dizo zozo zimina matuwezi ya mwono kura mchisa yoyo zoto kanzi mwari nguwati betire ee wa jobu skala ngababu disi wa mjere mwari nguwati betire jobu skala ngababu disi wa mjere muzimpao mwoto na shurutu wa msudani tuwa shurutu wa kungu wa muzimpao kwezo zozo ziri hile chete zigija ni puti kwezo mwoto mga mwane buu nangawa kwa kukuti aachitonga ywa cha misa ya mungu itonga iwe imu changira ya kwa kufasi nabu itonga zimbabwe ya kufati trasi nabu itonga zimbabwe ya.
Hey, kupinda pa studio 7 mutorna panandi pana sharuta urandiri pano pa Polokwane South Africa. Hey, chiti ngapinda ake mkumana ngapinde mkumana pamwe nyika yedu ingagona kuwa nyika iyi nerisununguko nyika ineyi yakanaka nyika iyi isingatamburwe mabasa cause now kunyangwe nisu takangokura nyika yedu ichingotambura nanhasi vana vedu vakutongokurawo nyika ichitambura. Aiwa tinokumbira uchenji muzimbabwe. Natenda
Pastudio 7 murise mnaona chirikitika ZANPF tune kama ka mentality keke kuti anzi susu takarwa hondo saka nyika tomboisi but kurwa hondo akusiko kuti anzi nyika uisi kwewo kasvika ukatema munda iwe ukarima munda warima 7 years munhu wozoya tichama ndakuda munda wangu ungati anzi ndindakatema saka ndichadu kubvapo ZANPF haisi nyika yeZANPF ke nyika yeZimbabwe haisi nyika yeZANPF haisi nyika kana yeZANPF ZANPF ngaisaite mashura kapuza kudaizvo anangu gwadu anadika anopera kuti shungurudza zvadaro maZANPF ndi tazviramba gure rino richamisa muhofisi zvenyu zvenhema izvozvo zvakadhakwa.
Apo harvest house apo na honorable Douglas togara sei ngonzora yezu mukoma apo chapiwa mashakada apo zviri kudii Mr. Peter Moyo apo zvakadi apo harichabhui zvakawanda regai ningoti kuna Mr. Witness Dewey makadini varoijidamba makadini varume chisingaperi chinoshura mukoro gudo chachinokoro yezvo chipei tizwe paharvest house apo makazitora 5 years dzokupamba munadzoka varume pfungwa dzaanhu hadzidiwi pfungwa dzaanhu hadzimonyororwi yezvo zvapfuka maitora muchifunga kuti muchagare pazvigaro nokusingaperi iyo zvino akunyepa kuda kukumbira kuti kwai hei zvakazodai hei boundary dzakazodai dzikadai tati hapana chisingaperi hapana chisingaperi anditi makapinzwa nebato guru rinaonhoaro kuparliamend nekumakanzera nekusenata chirambai muriko tione zvasvika kumagumo chero dai mukanyambozobudirire kuti miite indi gavhumendi yacheyo hapana chisingaperi vakomana vasikana ndati parisei paharvest house asi vangonzoraka regai nditi mamuka sei muzimbabwe muno mese makadiko varume nevasikana majaya nemhandara zvakadi apo ngatichipinde mugavhumendi itsva.
Inini ndinoshayiwa kuti munhu anoforamba achifosa purezidendi vamunangagwa kuti vari pachigaro ndiani munhu asingagoni kuverenga kana kunyora pakati 1 million pane mavhidhiyo aiyezve ari kundeya vari kukonewa kudana kuti 1 million vanodana vai unobhara ziro wobhara ziro wobhara ziro woveke koma kune 1 million inotangwa nekunyora ziro dei vamunangagwa vangozvibvira zvakanaka vabve nezanupf yavo yose nezanupf yose zanupf yose yakazara uhore vakanobva vano trubhita vhoro kwacho munyika dzakasiyana-siyana magupitas avo anobata mari izvinhu zvokubadza mwoyo izvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tiri kutarisa zvinoitika muAmerica. Vanoroga gungano rezim expo vanuti vari kutsvaga tsarakadenga dzingamirira nyika pamakwikwi emiss zimbabwe usa achaitwa mwedzi unouya kuatlanta georgia muno muamerica mumwe wevari kuronga makwikwi aya vaanesu manjengwa vanoti vanhu vazhinji vari kutarisira zvikuru makwikwi awa sezvo achipanikana yakawanda kune avo vanenge vakwanisa kukunda ngatinzwei hurukuro yaitwa namarvelous muhlanganyauye westudio 7 navanesu manjengwa
ndiri kushambadza mabiko ezim expo ari kuitwa iwo kuatlanta georgia pamemorial day weekend musi wamay 26, 27, 28, 29 kugeorgia atlanta more information iri www.zimexpousa.com asi ndati ndekuudzei kuti kunenge kune miss zimbabwe usa musi wesaturday saka uyai avo vose vavuda kuona fashion show nokuona miss zimbabwe vada kucomputa vese ndibatei pawebsite endakuudzai
awanikwa achikunda pamakwikwi aya ekutsvaga tsvarakadenga anozowanikwa achiita sei mibayiro yacho yakamira sei
anenge ahwina anokwanisa kuzobudira kuenda kujapan kunokompyuta muna miss international
zvii zvimwe zvichange zviri kuitika pachiitiko chenyu ichi mune zvizhinji zvamakarongera avo vachange vari kuuya
musi wesaturday tine business expo yakaoma zvikuru avo vose vane mabusinesses uyai muexhibite mabasa enyu kugeorgia kuatlanta georgia avo vanoda kunzwa kunomapedzisa vemabhizinesi tine business dinner nemaround table business discussions musi wefriday nemusi wesaturday
tinoona zvakare muchange muri kushanda makabatsana nemuzinda wezimbabwe unobva iko kuno kuwashington dc muchange muri kuita chii makabatana nemuzinda uyu wezimbabwe ikoko kuatlanta georgia
tine mapassport renewals nemachild registration anenge achiitwa ipapo pazim expo musi wefriday nemusi wesaturday musi wesunday tinenge tiine soccer tournament negolf vanoda kutamba nhabvu netumabhora tuya tuya uyai mundibate pawebsite pandataura
muchange muine vaimbi here vanobva kuzimbabwe ndivanani
avo vanoda kuzwa mafaro music takakukokerai vana tami moyo kubva kuzimbabwe vana ja master vana pop 10 saa avo vanoda kunzwa mhatsi runonakidza yekumusha uyai takakurongerai mabiko anofadza email yangu ndianesu@sadza.com phone number yangu ndi +1951 217 9832
mumwe wevari kuronga makwikwi emiss zimbabwe usa vaanesu manjengwa vari parunhare nestudio 7
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop but I'm sad to say I'm on my way won't be back for many a day my heart is down my head is turning around I had to leave a little girl in Kingston town Sounds of laughter everywhere and the dance.
Kambo kari kungonakidzana zvino kanobva kumushakabvu Harry Belafonte avo vakachaya nezuro sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zvondo rino mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapeto akazana kubva muzana kana ku 100%. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanonzi vange vakanganisa kutaura vachiti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko Chris Gande nenhau dzeIsindebele.